Sangano rinotungamira nhabvu yepasi rose iri rakatumira chikwata chevanhu vatatu vanoti mukuru anoona nezvekusimudzirwa kwenhabvu muAfrica vaSolomon Mudenge, mukuru anoona nezvenhengo dzeFIFA muAfrica vaGelson Fernandes, pamwe nemutungamiri weCOSAFA vaArthur de Almeida da Silva. Chikwata ichi chinonzi nevanoziva zviri kuitika chakaita misangano nevesports and recreation commission pamwe negurukota rinoona nezvemitambo muzvare Kesi Coventry, uye FIFA inonzi nevanoziva nezvenyaya iyi inogona kuburitsa gwaro rezvakabuda mumisangano yose iyi pamwe nechisungo chayo pakurambidzwa kukwikwidza kweZimbabwe nedzimwe nyika. VaFernandes navaDa Silva vakabuda munyika kare, asi vaMudenge vanonzi vachiri muZimbabwe. Asi vakawanda vanotora mutambo uyu vari kurwadzikana kuti sei veFIFA ava vari kunonoka kudzosa zvikwata zvenyika munhabvu yepasi rose kubva zvavakatanga kuuya muZimbabwe vachiita misangano. Kushanya uku kwave kwechipiri FIFA ichiuya muZimbabwe, asi pasina shanduko iripo apo Zimbabwe iri kuramba yakadzingwa munhabvu yepasi rose. Asi veFIFA vanoti vari kuedza nepese pavanogona napo kuti Zimbabwe itambe zvekare nevekune dzimwe nyika kutanga mu-2026 World Cup. Mutsigiri wenhabvu vaProsper Mashaya vanoti vari kufara kuti SRC neFIFA dzave kugara pasi kuti zvinhu zvenhabvu munyika zvifambe.
Tichatadzira kuti Zimbabwe ine pano kupindo makundano tabvi takafara kuzva nekufa kwauyo muno.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vaLamek Jacobu vanoti FIFA yaifanira kutaura paimire vamiriri vayo vasati vabuda munyika.
Vanhu veFIFA vari muno manija vachaifanira kunge vasiya vagadzirisa zvinhu kuti izvi tichambobhora muno.
Zvinhu chakadaro mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Dynamos yaita mangange 0-0 neFC Platinum mutambo uyu watambirwa muBaba Fields Stadium mumusha weDimbare kekutanga kubvira yavambwa muna 1963. Mutsigiri weDynamos vaFilosofi Nyaundi vanoti kutambira kuGweru kana kuBulawayo kunopawo mukana wekufara kuvatsigiri vechikwata ichi vari kunze kweHarare. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Blower Chiefs 2 Cats United 1, Yada 0 Herentals 2. Mitambo yamangwana yakamira seizvi: Highlanders vs Triangle, Greenfield vs Chicken Inn, Sheisham vs Ngezi, Simba Bora vs Manika Diamonds. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.